Vashtaura nevatsigirawo pamusangano weMDC Alliance wakaitwa kumahusekwa nemusi wesvondo. Vabiti vakati veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kutonga kwavanoti kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vabiti vakati ZANU-PF inofanira kuendeswa kumatare edzimhosva vachiti kuoma kwaita upenyu hweveruzhinji kuburikidza neutongo hweZANU-PF imhosva yakakura kwazvo inofanira kuedzwa mumatare edzimhosva.
Mahusekwa is less than 45 minutes from Harare. Asi level under development iri muno Mahusekwa inotemedza. Inonzwisa tsitsi. Hamuna kana industry, hamuna kana functioning economy muno Mahusekwa. Vanhu vedu vanogara kungembeva. Ndinokumbirawo vachamisa president kuti nerimwe remakore tinofanira kumbopinza ZANU-PF muboksi rematare timboi prosecutor kumboi pomera mhosva for deliberately underdeveloping our country. Pandabva kuHarare uku, pandabva kuHarare maziso angu aita kunge achatoshorwa nemazi billboards ananga ndichiona Weskafu yachiti voterei ndozvokupai mabasa. How can you say that you are a president? Ndivoterei muzowana mari bank. Asi uri president nhasi.
Vakaenderera mberi vachiti vari kutogadzira kuti kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino seMDC Alliance iri kutungamirwa navaNelson Chamisa, vachatosunga dzisimbe kuti vagadzirise upfumi hwenyika vachiti vatove nevekunze vavakataura navo kuti vazosima mari yavo munyika. Vakashora zvikuru mamiriro akaita mugwagwa unobva muna Masvingo Road uchienda kumahusekwa uyo wave nemakoronga, vachiti izvi ndezvimwe zvinoratidza kutadza kutungamirira kuri kuitwa neZANU-PF.
Tine shamwari dzedu dzoda kuuya kuzoisa mabhagidhi emari muno Zimbabwe, foreign direct investment. Tovhura makambani, vana voenda kubasa. Tovhura manew companies, vana voenda kubasa. Tovhura magreen belt industries, vana voenda kubasa. Toda kugadzira infrastructure yemuno muZimbabwe. Migwagwa yedu yakaora. Toda kuti 88,000 kilometers munhu wese ingoita carpet vanhu vachifamba zvakanaka. Tinozvigona izvozvo.
Zvichakadai, vaimbo vamutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vatafadzwa mugwadi avo vave nhengo yebato reZANU-PF vanoti zviri kutaurwa navabiti ndezvemugodzi matsuro. Vamugwadi vanoti zviri pachena kuti ivo vabiti nevamwe vavo vari muMDC ndivo vakakonzera kuti zvinhu zviome munyika.
Zvakuzikanwa nemhuri yose yomuZimbabwe kuti vatendai biti. Vashoma vachateerera zvavanotaura. Kana vachitaura kuti ZANU-PF inofanira kutongwa nekuda kwokurana down nyika ino, vanokanganwa here kuti ivo mavhika apfuura anaya ndivo vane mbiri yekutambisa mari yenyika ino iyo vachikwira ndege vachienda kuAmerica kuti chengetai zvirango zveupfumi munyika yeZimbabwe kuti nyika ino ipanishiwe vanhu vamukire hurumende. Zvinozikanwa nepasi rose izvozvo.
Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vamauvheni mukudu vanoti zvinokwanisika kuti ZANU-PF iendeswe kumatare sezviri kutaurwa navabiti.
Zvisinei hazvo, ndinoona sekuti ZANU-PF inozviramba zvese izvi ichiti upfumi hwakakuwadzwa nemasanctions, saka inenge ichiramba kuti ndiyo iri kukanganisa nezveupfumi.
Zvichakadai, vabiti vakakurudzira kuti masoja anonzi ari kumaruwa abviswe mumaruwa kuitira kuti veruzhinji vavhote musarudzo dziri kuuya vakasununguka. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kutinzwe pamire mauto panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa, ndini Thomas Chiripasi.